kusire iko ndinenge ndabeme iko ndiute o Wherever I decide to go newe unenge uri bona Hanzi vakoma nemangoma varori Ingawani kimakarorwa na holi Timira jorino taura Kwarisina kuswera Kana vachizi vazverudo Sevasati vavana Pane vanoda rudo racho Vachitsvaka but you can't get Asini andipenge kukusiya zvibude With all the things I sacrifice Nezvese zvaunondiitira You really think I'll turn my back and leave your side Don't play like that oh, oh. Yeah.